iseyini yenu bakutuma ayidelegation yedu ichaenda ipapo United States Prime Minister yona kuti zvakanyatse zvimwe zvinoda kuitiwa kuti vaaccidenti akadaro azviiridze kana vachinge vanoita investigation iyoyo vanozoya nemarecommendations acho back kwandiri sapuresidendi zento tochizoudzai sepresi tochiudzawo ministry of mine neother relevant authorities kuti vaive vakompide marecommendations atetaui.
Saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo?
Takuvatumira mutewednesday vanga vachifanira kuenda mutemonday but nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo zvezvino tuma safety officer nalegal officer nanational organizer so delegation ichaenda ikoko yakamirira executive nezvikatuma safety officer ari yedza zvelegal side haakwanisi kuzvibata saakuda kuti vaende vese neorganizing organizing zo inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunyikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugosi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndozvo anenge achitarisa safety officer anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer wepapo aripo here ko vane mablasting license vacho vakati vanhu pindai vakanga vaonei chitwe chachisina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarisa.
Pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu?
Vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.